Jeremia, chitsauko chemakumi mana nenhanhatu. Iri ndiro shoko raJehovha rakauya kuna Jeremia muprofita pamusoro pendudzi, pamusoro peIjipiti. Iri ndiro shoko pamusoro pehondo yaFaro Neko mambo weIjipiti, yakakundwa paKarikemishi paRwizi Yufuratesi naNebhukadhinezari mambo weBhabhironi mugore rechina raJehoyakimi mwanakomana waJosia mambo weJudha: Gadzirai nhoo dzenyu dzose huru neduku mubude kundorwa. Sungai mabhiza, sungirirai zvigaro, mirai panzvimbo yenyu makapfeka nguwani, rodzai mapfumo enyu, pfekai nguo dzenyu dzokurwa. Ndinooneiko? Vavhundutswa vari kudzokera shure, mhare dzavo dzakundwa. Vatiza nokukurumidza vasingacheuki, uye pano kutya kumativi ose, ndizvo zvinotaura Jehovha. Vanogona kumhanya havangatizi, uye vakasimba havangapunyuki. Nechokumusoro parwizi Yufuratesi vanogumburwa vagowa. Ndianiko uyu anozara serwizi Nairi, senzizi dzamapopopo emvura? Ijipiti yazara seNairi, senzizi dzamapopopo inoti, ndichazara ndigofukidza nyika, ndichaparadza maguta navanhu vavo. Virimai imi mabhiza, chairai nehasha imi vatasvi vengoro, fambirai mberi imi mhare, varume veEthiopia nePuti vanoitakura nhoo, varume veRidhia vanowembura uta. Asi zuva iro nderashe, iye Jehovha Wamasimba Ose, iro zuva rokutsiva, rokutsiva vavengi vake. Munondo uchadya kusvikira waguta, kusvikira wapodza nyota yawo neropa, nokuti Ishe, iye Jehovha Wamasimba Ose, achabayira chibayiro kunyika yokumusoro parwizi Yufuratesi. Kwira kuGireadhi undotora Bharimu, iwe mwanasikana weIjipiti, asi unongowanza mishonga pasina kuporeswa kwako hapana. Ndudzi dzichanzwa nezvokunyadziswa kwako, kuchema kwako kuchazadza nyika. Mhare ichabondera pane imwe nemhare, vachawira pasi pamwe chete. Iri ndiro shoko rakataurwa naJehovha kuna Jeremia muprofita pamusoro pokuuya kwaNebhukadhinezari mambo weBhabhironi kuzorwa neIjipiti, achiti, zivisai izvi muIjipiti mugozviparidza paMigidhori, zviparidzeiwo paNofi neTapanesi muchiti, torai nzvimbo yenyu uye muzvigadzirire, nokuti munondo unodya vakakupoteredzai. Kumhare dzenyu dzingadzikisirwei? Havangagoni kumira, nokuti Jehovha achavadzikisa pasi. Vacharamba vachingogumburwa, vachawirana pamusoro pomumwe nomumwe wavo. Vachati, simukai, ngatidzokerei kuvanhu vokwedu nokunyika yedu, kure nomunondo womumanikidzi wedu. Ikoko vachadanidzira vachiti, Faro mambo weIjipiti anongova ruzha chete, akatadza kushandisa mukana wake. Zvirokwazvo noupenyu hwangu, ndizvo zvinotaura mambo ane zita rinonzi Jehovha Wamasimba Ose, pano mumwe achauya akaita seTabhori pakati pamakomo, seKarimeri pagungwa. Rongedzai zvinhu zvenyu, nokuti muchaenda kuutapwa, imi munogara muIjipiti, nokuti Nofi richaitwa dongo uye ichava dongo risina anogaramo. Ijipiti itsiru rakaisvonaka, asi vuvo riri kuuya kuzorwisa richibva kumusoro. Varwi vanorwa kuti vapuwe mari chete vari mairi, vakaita semhuru dzakakodzwa. Naivo vachadzoka uye vachatiza pamwe chete, havangamiri, nokuti zuva renjodzi riri kuuya pamusoro pavo, iyo nguva yokurangwa kwavo. Ijipiti ichashinyira senyoka inotiza pakuuya nechisimba kumuvengi. Vachauya kuzorwa nayo namatemo, savarume vanotema miti. Vachatemera masango aro pasi, ndizvo zvinotaura Jehovha. Kunyange risingapindiki zvaro, vakawanda kupfuura mhashu, havaverengeki. Mwanasikana weIjipiti achanyadziswa, achaiswa mumaoko avanhu vokumusoro. Jehovha Wamasimba Ose, Mwari weIsraeri, anoti, ndava pedyo nokuuyisa shamhu pamusoro paAmoni mwari waTebheshi, napamusoro paFaro neIjipiti navamwari vayo namadzimambo ayo, napamusoro peavo vanovimba naFaro. Ndichavaisa mumaoko eavo vanotsvaka kuvauraya, nokuna Nebhukadhinezari mambo weBhabhironi namachinda ake. Shure kwaizvozvo, Ijipiti ichagarwa sapamazuva akare, ndizvo zvinotaura Jehovha. Usatya, iwe Jakobho muranda wangu, usavhunduka, iwe Israeri. Zvirokwazvo ndichakuponesa uri kunzvimbo iri kure navana vako kubva kunyika youtapwa hwavo. Jakobho achavazve norugare nokuchengetedzeka, uye hakuna achamutyisa. Usatya, iwe Jakobho muranda wangu, nokuti ndinewe, ndizvo zvinotaura Jehovha. Kunyange ndikaparadza chose marudzi ose andakakuparadzirai pakati pawo, handizokuparadzei imi zvachose. Ndichakurangai, asi chete nokururamisira, handingakuregei musina kurangwa zvachose.